Mangwana na kanaka wa tereri, tunosangana zakari mangwana na anasi, uru musuwe chishanu, mbuzi 17, 2017. Makati ya Studio 7, nefinyuru inya ziriguiti kama Zimbabwe, zamunu pione Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri. Ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi apo tiri kutepfenyura chirongwa chakakosha kana kuti special broadcast. Imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika inoti pane zvinhu zviviri chete zvinogona kuitika kuti vamugabe vasiye masimba. Munyori mukuru weUnited Nations anoti anotambira danho resangano reSADC rikuedza kugadzirisa matambudziko ari muZimbabwe. Ii ndiwe mimwe emisoro inaudzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika Dr. Chipo Dendere vanoti pane zvinhu zviviri chete zvinogona kuitika kuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe vasiye masimba. Dr. Dendere vanoti chekutanga ndechekuti vamugabe vanogona kunyorera mutauriri wedare reparamende vachiti vasiya basa kana kuti vanobviswa nedare reparamende. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuru yataita navo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika.
Tikaverenga constitution yedu kubva pa section 98 zvichienda mberi kusvika pa 101 ndipo paunoverenga nezvekuti chii chinoitika mukubvisa mukuru wenyika. Sezvo vemauto yo vakati ivo vanoda kuvabvisa vachiburikidza nemutemo mukuru wenyika constitution, vane maoptions maviri kwavari. Option yekutanga yandinoona seyakaoma ndeyekuti vanovabvisa zvine kubviswa neparliament. Option iyi inenge ichida kuti half yeparliament ivote kuti vari kuda kubvisa vamugabe. Kana zvazodaro zvozoendera nemamwe machannels ndokubviswa kwapresident, ndo option iripo. Imwe option yandinoona seyakayeruka mafungiro angu ndo iri kuedza kuitwa nemauto panguva dzino option iyo yekuti president vanonyora rugwaro kuna speaker kuti aiwa ini pangu ndaita ndaakusiyirawo vamwe handichakwanisa kana kuti ndaneta. Kana president vanyora rugwaro urwu angari vice president wekutanga vampoko pane dzinonguva ndoveka vice president vatinavo, constitutionally ndo vanofanirwa kubva vaita president wenyika. Asi vandinonzwa vari kuti mauto ari kutarisira kuti vamunangagwa ndo vanofanirwa kuita president. Saka sezvo vamunangagwa vasiri vice president panguva ino, zvinoreva kuti vamugabe vasati varesaina vanofanirwa kudzosera vamunangagwa panzvimbo yavo yekuita vice president. Kana vavadzosera pachinzvimbo chavo chekuita vice president, vanogona ivo kudzinga vamupoko number one kana kushandisa dzimwe nzira dzekusarudza kuti vamunangagwa vagova ivo first vice president. Ndo maoptions aripo. Shuviro yanguwo semuZimbabwe ndeyekuti dai option yechipiri inoratidza kuti haina ropa rinodeuka, inoratidza kuti haina mhirizhonga, iriyo yavanokwanisa kuchiredzera.
Kana paitika urongwa hwakadaro unenge uchizofanira kubata matomu kwenguva yakadii?
Vanenge vachipedzisa term iripo zvichireva kuti maelections constitutionally anofanirwa kunge achizoitwa muna July next year. Saka ndinoona kunge ndoo dzimwe legal conditions dzinogona kunetsa, nekuti kana vari kuda kuita government of national transition vachiunza vamwe vanhu vasipo muhurumende panguva dzino, zvinogona kususpenda constitution. Tinenge takuita iyo constitutional suspension. Tinenge tana kuramba tichidzika tichidaro. Ndo zvinoita bumbiro remutemo, nekuti bumbiro remutemo wetu rinochengetedza kuti vanhu vakaelektwa vakavhoterwa ndo vanofanirwa kutungamirira nyika. Nekuti kana ichinzi democracy zvinoreva hurumende yevanhu inotongwa nevanhu. Saka zvinoreva kuti mukuru wenyika anenge achifanira kusarudzwa pavanhu vakasarudzwa nevanhu mumaelections a 2013.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vari parunare muno muAmerica ne Studio 7. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres nezuro vakazivisa kuti sangano ravo riri kutevera zviri kuitika muZimbabwe uye vakakurudzirawo kuti muve nerunyararo zvichitevera kutorwa nechisimba kwemasimba ekutonga nemauto nemusi wechitatu mambakwedza. United Nations inoti inotambirawo danho reSADC rekuedza kugadzirisa matambudziko ari muZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vawangu Mazodze avari muNew York muno muAmerica.
Chokutanga tinotenda kuti United Nations yava kuona uye iri kubvuma kuti SADC ine chikamu chairi kubata maringe nenyaya yekuZimbabwe. Nesuwo tinotenda zvinge zvichitoone SADC ichipindirawo panyaya iyi, tichitenda kuti SADC ichangoramba ine shoko rayo kubva rekare rokuti ngatisiyei Zimbabwe vanhu vagadzirisane pachavo, nokuti muZimbabwe hamuna kuita kudeuka kweropa. Asi nyaya dzezvemutemo dziri kugadziriswa kuti vechiuto vedu vari kuchengetedza nyika kubva kuvanhu vari kuda kuparadza nyika yedu. Saka tinotenda neUnited Nations kuti iri kutenda togadzirisana zvakanaka muuyara.
Asi munoona paine zvinozoshanduka here kunze kwekungotaura mashoko iwayo?
United Nations zvayo haina zvayati yanyanya kutibatsira kusvika pari zvino, kunyanya iyo SADC yacho chaiyo. Tisati tanyatso kubatsirwa neSADC kutaura chokwadi sevana veZimbabwe. Momo yeZimbabwe hatichatati taura zvekuti kutaura chokwadi ndekokuti tichitarisa munhaurirano dzinoitwa nevana veZimbabwe muzvinhu zvakafanana nemaWhatsApp nemaFacebook kana tingangoti social media pachirungu, vanhu veZimbabwe vari kufungidzira kuti kugadzirisa matambudziko kuchabva muZimbabwe. Vana veZimbabwe vasi kutenda SADC, vanotenda kuti vachawana kuzvigadzirisa pachavo. Tichibatsirwa namauto edu, mauto edu haana mhirizhonga navanhu, asi ari kudzinganisana nokumhanyisana nembavha.
Tiri panyaya yeSADC tinonzwawo mutungamiri webato rinopikisa kuZambia reUPND vaHakainde Hichilema vari kushoropodzawo iro sangano reSADC ravari kuti harina mazino kana pachitariswa nyaya dzekutyora kwakodzero dzevanhu. Munoti iwo nemashoko iwo achitariswa SADC ndo iri kutariswa nevazhinji kugadzirisa dambudziko remuZimbabwe?
Comrade HH zvavari kutaura vari kuZambia, ndinofunga vari kutaurawo semunhu akambopindana nematambudziko ekushungurudzwa, uye munhu agara ari chizvarwa cheSADC aona kuti SADC haina zvayambotinyanyanya kubatsira. Kana mungava munyika munobiridzirwa sarudzo, SADC haipindire. Tinotoshamisika kunyanya sesu vese vana veZimbabwe kuti SADC yakuwanikwa ichimhanya-mhanya nekuda kwokuti mutana wakagara zvake mumba make. Munyika medu hamuna mhirizhonga, saka tiri kushamisika uno kutoti SADC apa yazotangira papi. Zvisinei, tinongotarisira kuzvavari kuti vari kuchasangana nemusi wesvondo, tichazwa kuti vachabudawo sei. Asi tichitenda kuti nyika yedu ine runyararo uye nerusununguko, uye tinotenda kuti mauto edu akachengetedza nyika yedu nekuti hatina zvatati taona zvakashata pari zvozvo.
Pane zvingatarisirwa here pane musangano ungazongoitwa nemusi wesvondo?
Tinongoti pamusvondo vachangosangana zvivachingosimbisana apa, handiona hangu chichabuda zvacho paSADC kunze kwokungoti gadzirisanai murunyararo. Zvinova zviri kutoitika zvokuti tiri kutongogadzirisana zvakanaka. Tinotenda kuti vamugabe vachaonawo kuti vanofanira kuti vaite sei, nokuti masangano ese atingati maNGO anopfuura zana ese ari kutendera kuti vamugabe ngavasiye chinhu ichi. Vatsvangirai vataura shoko rimwe chetero, mai mujuru vari kutaura chinhu chimwe chete. Vanhu vese kusanganisa nevezvisvondo vari kutenderana kuti vamugabe badi vangozvisiya zvozvo izvi kuti nyika ingoramba ichienderera mberi murugare nomurunyararo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vawangu Mazodze vari parunare muNew York muno muAmerica ne Studio 7.
Zvichitevera kupindira kwemauto mune zvemafambisirwo ehurumende, Studio 7 ichange iri kukupai nhau zuva rega rega kubvira nguva dzinoti 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM kuseni kwega kwega. Masikati tichange tichitefenyura kubvira nguva dza 1, 3, 5. Musakanganwezve kuti na 7 o'clock tine chirongwa chedu chemazuva ese. Munokwanisa kutibata pamasaisai anoti 909 kHz pamedium wave, 4930 pashortwave, 15 580 kHz pa shortwave ne 6080 kHz pa shortwave. Munokwanisaje kutiona pa ma Facebook page edu anoti VOA Shona ne VOA Ndebele apo tichange tichitefenyura apo tichange tiri pa mepo. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page edu ye VOA Shona nekujanya pakanzi like. Udzai amane shamwari.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zviri kutevera nemeso matsvuku zviri kuitika kumusha zvichitevera kumbotorwa kwemasimba nemauto. Mumwe vanhu ava ndi Dr. Roderick Machekano, vanove nyori mukuru wesangano reZimbabwe Diaspora Network North America. VaMachekano vanoti chingave chinhu chakanaka chose kuti vamugabe vasiye chigaro murunyararo kuitira kuti nyika ienderere mberi.
Baba, nyaya muri kutaura nesuo tangoinzwa nemahunga-hunga. Asi vana veZimbabwe tinenge tichitarisira runyararo pamwe chete norusununguko. Asi zvatinoona hedu zvaitika izvi isinozvigamuchira, nokuti tinoona sekuti nguva yareba tiri vanhu vane misha endi tinosuwira kuva kumusha. Asi nemamiriro anga akaita zvinhu kwemakore apfuura esawa, zvanga zvisina zvinorema chaizvo kuti tidi tinge tichipana nokuona kuti zvinhu zvedu kumusha uku tingazvifambisa sei. Saka mamiriro akaita zvinhu pari zvino, tine tariro chaiyo, tine tariro kuti zvinhu zvichatifambira zvakanaka.
Asika Dr. Machekana, tiri kunzwa kuti vamugabe vari kuramba kusiya chigaro vachiti vakasarudzwa zviri pamutemo zvinoenderana nebumbiro remutemo.
Hungu hawo vamugabe vangataura vachitivo vakasarudzwa, asi isu tinoziva, munhu wese anoziva kuti sarudzo dzanga dzichiitika makore nemakore esawo dzanga dzichisara dzine kunyunyuta. Asi ivowo nepavasvika apa tichitarisa makore avo, munhu watifambei nengoro, dai vazorora. Ngavatipewo nguva, kune vechidiki vakawanda vanokwanisa kusimudzira nyika iyi. Ivo pavo vakagwisa vakaita pavakaita, asi somunhu mukuru ngaachionawo kuti zvimwe zvinhu pane vamwe vane simba rokuti vakwanise kuzviita izvi. Saka tinoti dai vamugabe vaona vanzwisisa kuti ngavachisiyira vechidiki tisimudzire, pavakabva napo isu tichisimudzira tiende nazvo mberi, tinozvikwanisa kuzviita zvavakanga vachiita izvi.
Uko nyayawo dzevamwe vatiri kuzwa kuti vari kubatwa vachipomerwa mhosva nemauto iwaya, zvinhu zvamungatarisira kukurudzira kuti zviitwe? Nokuti mauto ari kuti havasi kuda kubvisa vamugabe pachigaro, asi kuti vari kuda kuranga vakavatenderedza vari kuti imbavha nevanhu vaiita uori.
Isu zviri kuitwa nemauto izvi isitozvikurudzira isu. Ichi chidzidzo kuvanhu vakawanda kuitira mukore wamangwana, nokuti izvo tanga tichizviona zvedu. Vamwe tinenge tisinganyanyi kunge tichiparticipata mupolitics, asi tichiona kuti idzi politics dzezano dziri kufamba sei. Uchiona kuti makakatano arimo, ava vamwe vatsva vazouya zuro unouyu voshoropodza vanhu vakanotora nyika vakatiigira nyika. Isi tinoona sekuti mauto ari kugadzirisa idzo nyanya dzinoda kukanganisa nyika. Haungadi kuzviita mungwaru wongozomumukira ropa rakateuka, baba, tinozviziva. Saka ende zvese izvi kuti Zimbabwe ive Zimbabwe, mauto akasvita akapatira apa nhasi. Saka mauto ngaagadzirise zvinhu, vanenge vachikanganisa vachida kuudza nyonganyonga muZimbabwe vanofanira kuiswa pamutemo vachiva vanodzorwa. Kana anenge akatadza achitongowo nechi paakatadzirawo napo.
Chimwe chisvarwa cheZimbabwe, Dr. Roderick Machekano, vari parunhare muno muWashington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, nichiti musaenda kure, munzwe zvimwe zvirongwa zveStudio 7.